Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 7 kubvumbi 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. SADC yoita musangano wechimbi chimbi wokuziya matambudziko ari muMozambique. Dare repamusoro reHigh Court rinoti MDC Alliance haina kodzero yekupiwa mari pasi pomutemo wePolitical Parties Finance Act. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi matatu nemumwe 1531 zvichitevera kuzivikanwa kwevanhu vatanhatu. Vanhu makumi matatu nevaviri 32 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira covid-19 muZimbabwe vape zviuru zana zvine makumi matatu nezvipfumbamwe ane zana nemakumi matatu nevatatu 139,133. Kubva zvatangidza chirwere ichi dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevasere 598. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane gumi nevana 214 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevatatu 193 vakafa. Manicaland ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevanomwe 137 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nevatanhatu 36,966. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matanhatu ane zvina zvine mazana manomwe ane gumi nemumwe 34,781. Zvichakadaro, mukuru wesangano riri kudzidzisa veruzhinji nezvechirwere checovid-19 Repatch Media vaColin Magobeya vanoti vapedza kubayiwa nhomba dzavo mbiri vachiti semunhu anoshanda nevaruzhinji zvinovabatsira kuti vasatapurirwa kana kutapurira vamwe chirwere. VaMagobeya vanoti havo dzidziso ichiri kudiwa kuitira kuti veruzhinji vanzwisise nezvenhomba iyi kuitira kuti chirwere ichi chisadzoka zvekare zvine ukasha. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata VaMagobeya.
Ini semutori wenhau uyezve semunhu anoshanda mubasa rekufambisa mashoko ndakaona zvakakodzera kunge ndichi nobayiwa nhomba iyi nokuda kwekuti ndiri kufamba munzvimbo dzakawanda tichidzidzisa vanhu zvecovid-19 zvakare tichitora nhau. Saka tiri kusangana nevanhu vakasiyana siyana, saka ndakaona zvakakosha kuti ndizvidzivirire in case ndasangana nemunhu pamwe ane chirwere ane masymptoms ecovid-19 ndiye ndakadziviririka. Saka ndakaona zvakakosha.
Makabayirwa kupi nhomba iyi?
Ndakaenda kuWilkins hospital mwedzi wapfuura ndikanobayiwa nhomba yekutanga.
Kana munhu asvika achida kutanga kubayiwa nhomba anongosvika ongobayiwa here kana kuti pane imwe mibvunzo yavanokubvunzaiwo?
Muchitanga uchienda kunobayiwa vanotanga vakutarisa yandikati vetin yekuti vanenge vachingobvunza kuti une mamwe maunderlining conditions here, une mimwe mishonga yauri kutora here kana mapiritsi auri kutora vasati vakubaya.
Vamwe vanoti vakabayiwa nhomba iyi vanonzwa kuda kurutsa, vamwe vachiti vanenge vachishaya simba, vamwe vachiti vanoitawo marwadzo. Kunyange hazvo ana chiremba vachiti kazhinji kana zvichiitika izvi zvinenge zvichiratidza kuti mushonga uyu uri kushanda. Imi makanzwa sei kubva zvamakabayiwa nhomba iyi?
kubva pandakabaiwa handina chandakambonzwa kubva pandakabaiwa pekutanga handina kana chinhu chandinoti ndakanzwa uyezve pandabaiwa kechipiri handina any side effect yandati ndaona saka nditori right ndiri mutano iwo vanongotaura kuti ukanzwa paita dambudziko kana kuti waita kunge une maside effects unongokasika kunoona vana chiremba vanenge vari pedyo.
Pane zvamuri kuona mungati vanhu vakawanda vari kuenda here kunobayiwa nhombai?
Patakatanga kunobayiwa vanhu vaiva vashoma, vanga vakawanda vangwari vashandi mahealth care workers ndo vakanga vakati wandei zvakare waiona pampakati wandei vanhu vechikuru vari vachena ndo vakanga vakati wandei asi pandadzokera iye zvino tikuona zvakare kuti paWilkins pacho vane mapoints anenge maviri oru matatu ari kuenda vanhu vachinobayiwa zvakare uwandu hwevanhu hauna kunyanyowanda asi kufamba kana kuti process yacho iri very fast saka hauzoziva kuti pauya vanhu vakawanda sese munhu anenge asina kuswerapo.
Mukuru wesangano riri kudzidzisa veruzhinji nezvechirwere checovid-19 Repatch Media vaColin Magobeya vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bazi resadak reorgan on politics, defense and security cooperation riri kutarisirwa kusangana nemusi wechina kumaputo kutaguru remozambique kuti rizeye nezvekusagadzikana kuri munyika iyi. Musangano uyu uri kuitwa zvichitevera kuurayiwa pamwe nekutiza misha kwevanhu vedunhu reCabo Delgado nechikwata chinopfurikidza mwero chechiislam chiri kurwisa munyika iyi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa, mutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Masisi vari kutarisirwa kusangana nemutungamiri weMozambique vaPhilippe Nyusi. Vanoongorora zvematongero enyika uye vari mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vanoti chinhu chakanaka kuti SADC ipindire muhondo iri kuitika muMozambique.
Tinoti zvakakosha kuti vasangane uye kuti vakatononoka tichitarisa kuti dambudziko remagandagaya rane makore angangoite matatu raramba richikura ende vanga vachizviziva kuti ndozviri kuitika asi hatina kuona vachiita chimbi chimbi kuti vagadzirise dambudziko iroro risati rakura kusvika parasvika iko zvinoizvi. Tarasikirwa neupenyu hwakawanda, vanhu vakawanda vakatiza misha nemaguta vaakugara mumasango. Saka zvinongotionesa kuti region yedu yeSADC hatisiri safe semacitizens nekuti SADC yacho inononoka kugadzirisa zvinhu zviri kutambudza vanhu kana kuti mathreat kusecurity yevanhu kusvikira pane manews stories, the media, the whole world yaakutaura ndopa vanotanga kuti ngatigadzirisei dambudziko iri.
Saka munoona here iko kuungana kwaakuita veSADC kuchibatsira neimwe nzira kana kuti kuchangononotsa futi zvinhu sezvamuri kutaura?
Kuungana kwavo zvinoenderana nekuti vachasunga chisungo chipi asi zviri pachena ndezvekuti hurumende yeMozambique haisiri kukwanisa kurwisana nematororo aya. Tiri kuona kuti like zvakaitika masvondo apera kuti guta rese rakaitwa taken over nematororo iwavo, zvinotionesa kuti pari kutodiwa regional force kana kuti mauto eregion yeSADC vanofanira kuti vaende kunorwisana nematororo iwavo vodzorera nzvimbo iyoyo kuhurumende yeMozambique.
Asi munoona here iwo mauto enyika dzemuSADC aine udzamu hwekugona kutandanisa matoro arara?
Chinenge chakudiwa jonga icommitment kana kuti vari kurevesa zvakadini. Mauto tinawo tikabatanidza mauto edu eZimbabwe Defence Forces tota Mercosur, South Africa, Defense Forces, Botswana, Namibia, kana Angola, kuzotuwe kumozabiki wacho walitire njimbe. Inindi nofunga kuti, vano kwanisa ni kuti matororo ya asaje awanda, shukuti vanga mbawanza wa kwanise kuzingiri wanema utu wakabata na sadaki. Chirungo diwa neche kuti watunga miliwe msadaki.
Abo vange vari mukuru we Center for Natural Resource Governance vafara emagu vari parunare kwa mutare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Repam soro re High Court nezuro rakapam tongo wekuti batore MDC Alliance rinotungamirwa na Nelson Chamisa harina kodzero yekuti ripiwe mari inopiwa mapato anenge akwikwidza musarudzo akavoterwa nevanhu vanodarika zvikamu zveshanu kubva muzana kana kuti 5%. Mari iyi inenge iri mubudget nyika inopiwa mapato kuburikidza nemutemo wePolitical Parties Finance Act. Kuyangwe MDC Alliance yaka kwikwidza musarudzo dza 2018 dare iri rinoti harisi bato asi ungori mubatanzi wamwe mapato nekudaro mari inofanira kuenda ku MDCT. Dare iri rinoti nyaya yakadai yakambotongwa kare pakapiwa mutongo wakafanana naihoyu. Nyaya iyi yakakwidzwa kudare gore rapera ne MDC Alliance. Uye vakaendeswa kumatare igurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi pamwe negurukota rezvemari vamuturi ncube vachinzi vainge vapa MDCT mari iyo yakakundwa musarudzo. Matare aya ari kushorwa nenyika dzakaita seAmerica neEuropean Union achinzi ari kushandiswa nehurumende kuparadza bato rinopikisa. Asi mutauriri weZANU-PF Simon Kayamoyo vanoramba mashoko aya vachiti MDC iri kurwisana pachayo. Nengo ye MDC Alliance va Jacob Mafume vanoti havasi kutambira mutongo uyu uye bato ravo richaupikisa.
Zvinoreva kuti havana kunyatsopinda mumusoro wenyaya, vavanda kuseri kwechigumwe vachiti ivo kune imwe judgment yekusupreme court yakamboti Alliance iCoalition, saka haikwanisi kuuya kuzomira kucourt. Ivo semutongi vabva vangopinda nemonemo ndokutamba chiwanda muhande nemutemo ndokutamba chiwande muhande nejustice. Havana kuzotonga kuti vatarise kuti mari inofanirwa kunge ichinda ku MDC Alliance uye yanga yakahwiniwa ne MDC Alliance. Vaita kunzengana nemutemo sezvinoita uya anenge achigeza mvura muchando, haifi yakasvika kumusana.
Izvi zvinorevei manje kubato renyu uyezve zvinokanganisa sei maitiro ebasa renyu?
Aiwa, zvatichaita ndezvekuti mari ndeyedu. Pane nyaya iri kuitika yekuda kuba mari yemavhoti atakawana, ticharamba tichienda nenyaya iyi munyaya dzematare, ticharamba tichishanda paground kuti tinge tichiratidzira kuti zviri kuitika izvi. Kubira bato reMDC Alliance rakakontesta maelection rikagamuchirwa, rikakontesta maelection ezek CMDC Alliance, kuzoda kuramba kutarisi bato iro rakahwina mavhoti wawo mozorinyima mari, asi rakatopuwa mavhoti akatopinza vanhu muparliament. Chazokosha, chazonetsa kuti ipuwe mari yayo chii. Iyo yakapuwa maparliamentarians, yakapuwa makansela, ikapuwa masenators akatopinda muparliamente nemunzvimbo dzakasiyana siyana sevanhu veMDC Alliance.
Imimi nebato renyu munotarisira kuti mungakunda here mumataredzi mhosva, tichiona sezvatiri kuita kuti muri kuramba muchiruza nyaya dzakawanda kumataredzi mhosva? Chii chinoita kuti mufunge kuti mungakunda panyaya iyi?
Zvitinoita kuti tipinde kumataredzi mhosva inyaya yekuti tigadzirise history. Vana Mandela pavakainda vachinotongwa nematare evarungu, hakusi kuti vaifunga kuti vanokunda, asi vaida kuti vataridze kupusa neudzvanyiriri nekunzvenga nyaya kunenge kuchiitwa nematare edzimhosva. Vanofanirwa kunge vachishanda neconstitution, vanofanirwa kunge vachishanda nejustice, asi ivo vari kunzvenga justice izvi zvino zvatinofanirwa kutaridza kuitira kuti zhinji rweZimbabwe rwunzwisise kana tichiti tiri kudzvanyirirwa kana tichiti tiri kubirwa ndo zvatinoreva.
Avo vange vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tatadza kubata mutauriri weMDCT vaWitness Dube. Tombotarisa zviri mumapepa nawu anhasi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International nezuro chipiri rakabudisa gwaro rinoratidza kutorwa kuri kuitwa kodzero munyika zhinji pasi pose. Zimbabwe yakashorwa zvikuru ichipomerwa mhosva yokutyora kodzero dzevanhu pamwe chete nekuvarambidza kutaura zvavanoda nekuungana zvisina mhirizhonga. Gwaro iri rinotiwo hurumende yeZimbabwe inotuma mauto kupamba vanhu kuvatocha uye kushungurudza vemapato anopikisa. Kunyange hazvo tisina kukwanisa kutaura nemutauriri wehurumende, hurumende yeZimbabwe inogara ichiramba mashoko aya ichiti haisi kutyora kodzero dzevanhu. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Shamarari veStudio 7, vateri veStudio 7. Inini ndinomubvunza kuti kubvunzawo kubato reMDC Alliance. Kuti izvo vanhu vari kunziwo vatwa hiko nemapati dzayo, mapati dzemadikayo, yana tokuzani kupe, havana risiya mativenga, ivo vari kunge vakangonyarara. Handisi kuzati ndiravo ndinzwa kuti zvakambomira kusii. Iwo pane zvavari kutorawo here matanho avari kutorawo kuti vagoita? Kuti hatichaziva kuti zvakamira sei, tongonzwa vangonyarara. Zvinhu zvakuita sekunge ichokwadi kunge ava vanhu vanga vari mamembers echi emapatizi avo iwayo, emapatizi iwayo ari kuvaita riko. Sana ndiri kukumbirawo ndinzwa neveMDC Alliance kuti zvakambomira sei, zviri kumbomira sei, tiri kuenda kupi, nekwatiri kubva, nekwatiri kuenda, zvichamira sei? Ndatenda.
Makadi pa Studio 7 vajonga kande mireplacing Zulu vana mukomata nonoka hwande. Ini ndinoda kutaura pamusoro pedzidzo dzataura kuti MDC ndinoishora inogova nebasa rezvi nebasa reizvozvo, because kana tiri pakutonga Zanupefu yakundikana ndinotaunda nyamudota pasanyata.
Apa Studio 7, apa Studio 7 apo. Magadi henyu ndokwasai mose, mose anigaraine mazita asinokwasai mose. Ndangoti ndikudzei shoma shoma maoni rangu. Ndiri kutoseka vagutu vamakadaidze pachirongo. Haa, vari kutaure, vari kuedza kuzvimirira asi ndiro ndichopindura nhasi kuti vose vanhu vese vakabva kubato riri kupikise ZANU-PF vachipinde kumabasi vachidzokera kuZANU-PF zviri pachena kuti vari kutsvaga nzira dzokudzokera nadzo ipi kuparliament kutsvaga kurya, nokuti hazvibatsiri kuti isi tiri kuti Zimbabwe dai yambochinjawo utongi pamwe newe wodzoka zvoti utongiwo hwakanaka kahuene mberi. Zviri pachena kutsvaga kurya. Tazvizwa kuti kumuri wagutu muri kumhanya mhanya vachipindurana naani vesina Team VA sinana Blessing Jebundo, asi nyaya iripo ngekuti muri kutsvaga zvigaro. Takubatai kungotarisika kutasika profit patakapuwe zvigaro izvi muMDC. Ko maida kuti mura munhu waMP kusvikari izvi? Ezvi makambotongawo zvimazuva acho paakupindawo zvevamweni vari kudawo zvigaro vari kudiwa nanhu. Imona soti maraswa, kana muchida zvekuti nyika yene mberi tsigirai musango raikuda zvamuri kuita izvi. Kunyepa wagutu muri kutsvaga kurya.
Tinokukwazisai mose vose veStudio 7, veStudio 7 apo. Ine ndine neitwa Kwangwari Moyo kuno kuSouth Africa muTiandom. Ndoda zvangu kungotaura pamusoro penyaya yavarume avo vokubva kuMDC vachienda kuZANU-PF. Shuwaka vana Obed Gutu avo vana makore avo vanoti tava kuZANU-PF
Nuzwa kana muna chindi ndaka gara MDC Alliance kwe 20 years. Ungatu kune party wapeza 20 years. Otisa kune mwe party. So unumboda kita chaisu chaisu chini. Amusi babo barume imi. Imi ndi mungunoto ubraya nika. Ndi mungunokonze la kuti nika yedu isa developer. Ndi mungunokonze la kuti economy idone. Matija jishewa maari. Sinu vapamuri enu barume imi. Ndi makato shateni. Otherwise, parties are not using that one and Pamiro Penny. I'm so powerful in that end out.
Izo Zangazili Pumba, the Wangwe Atereri, the Sine in Studio 7, Isu Atina Quatacare Kera, Tumira Mazuenu, per WhatsApp number, the Noti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Uwandu hwevanhu vasina vabereki vanovaperekedza huri kuramba huchikwira pamuganhu weAmerica neMexico. Hurumende inoti uwandu hwevana ava hwapeta nekaviri uwandu hwakaonekwa muna 2019 mazuva vaDonald Trump vari mutungamiri weAmerica. Zvondo rapera vana vanoita zviuru zvishanu zvine mazana manomwe nemakumi matanhatu nevanomwe 5767 vakabatwa vachida kupinda muAmerica uye vakachengetedzwa nemapurisa anochengetera muganhu wenyika. Mabatiro ari kuita vaJoe Biden nyaya yevabva kure ari kushora zvikuru nevanhu muAmerica. Ongororo yakabudiswa nezuro chipiri inoratidza kuti vanhu zvikamu makumi mana nezviviri kubva muzana 42% vanorumbidza vaJoe Biden pamabatiro avari kuita nyaya yevana ava paborda. Bweta rezvokupinda nekubuda munyika kana kuti immigration vaEmmanuel Nchube Sox vanoti mitemo yeimmigration haisi nyore kuchinja. Vachiti vaBiden vari kungoita zvimwe chetezvo zvaiitwa navaTrump asi kuti vanozviita nenzira yakasiyana pane yaishandiswa navaTrump.
Mukarangarira vaTrump vakaitawo dambudziko iroro asi vaTrump vakati ivo vachakwanisa kuripedza nenzira dzakasiyana. VaTrump vakati ivo vachati vana ngavabve kune vabereki vavo vaiswe kwavo vega. Vabereki vanokwanisa zvavo kupi kudzorerwa kune nyika dzavo dzekuberekera, vana vobva vasara kuno.
Kutora vana vabereki vachidzorerwa kunyika dzavo kwaiitirwei?
Izvi zvaiitirwa navaTrump kuti vasape encouragement naika vachikisidzire vanhu vari kuuya vaine vana vachifunga kuti vachabvumirwa kupinda, kuti vatye kuti tinotorerwa vana ngatirekerei kuenda kuAmerica tiine vana vachecheka vana vadiki.
VaBiden vari kuzvifambisa sei?
Ivo vari kuti ngatidzorerei vabereki nokuti kune COVID. Saka muri kuona kuti ivo vawanavo pekuwanda napo nenyaya yekuti mitemo yeCovid iri kuti hapana vanofanira kunge vachipinda. Asi ivo vari kuti no, vana vari under 18 tichavabvumira zvavo kupindwa nyangwe zvazvo tine mitemo iyi yeCovid. Asi vanhu vakuru dzokerai.
Ko vana ava vari kuendeswa kupi?
Vana ava vari kuiswa mumacenters ari kuranwa nevanhu vema not for profit, machechi nemamwe makungano ema not for profit. Ndivo vari kunyanya kutora vana ava.
Mungati pane chachinja here pakati pezvaiitwa navaTrump nezviri kuitwa navaBiden?
Chatinofanira kuziva ndechekuti hapana shanduko kumitemo yacho chaiyo yeimmigration. Asi shanduro iripo pa atingati ma administrative rules. Atingati ma administrative rules zvimwe zvisingadi kuchinjwa kwemutemo neparliament. Zvimwe zvisingatsvage kuti pave nebill rinopinda musenate. Ndo zvinhu zvatichinjei.
Ko hurumende dzekunyika kunobva vanhu ava hadzisi kubatsira here kugadzirisa nyaya iyi?
VaBiden vakatangisa mushandira pamwe womashoko muEl Salvador, Honduras neGuatemala kuzama kuodza mwoyo vanhu vari kufunga kuti vauye kuno kuAmerica. Vazhinji vari kuvimba neruzivo rwokunyeperwa kubva kune vanotengesa vanhu ava vatinoti makayoti naika. Ivo vanenge vachiitira kuti vakwanise kutengesa basa ravo, vafambise ravo basa rekufambisa vanhu vachivabhadharisa naika. Saka vanotangawo kunyepera vanhu pamagrupu, pamaWhatsApp nezvimwe zvakadaro daro zvimasocial media kuti vanhu uyai vaBiden vavhura magete. Asi chisiri chokwadi. Saka vaBiden iye zvino vane zvirongwa zvekupedza disinformation iyi munyika dzeEl Salvador, Honduras neGuatemala. Hatizive kuti zvichashanda, asi ndizvo zvavari kuita.
Avo vanga vari gweta rezveimmigration vaEmmanuel Ncube Sox vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Kuna Simon Chimbetu sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. SADC yoita musangano wechimbi chimbi wokuziya matambudziko ari muMozambique. Dare repamusoro reHigh Court rinoti MDC Alliance haina kodzero yekupiwa mari pasi pamutemo wePolitical Parties Finance Act. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.